Mashoko akarasika mudzeye dzangu nokuti zvizhinji zvacho vanhu zvinotaurwa nevanhu handizvo zvinoitika. WBC is a big organization. Haingangomuka yakati manyinji hauchisina bhani. Ende anofanira kuziviswa hasi munhu weherald kana kuti reporter. Anotanga kuziviswa ndimanager. Ende isusu hatina kutadza kudefenda belt, hatina kukonewa. Pane maruzi anoitwa inboxing. Anongomuka makusena akanyora mupepa kuti atorerwa bhandi. Ko mangwana akazonzwa kuti harina kutorwa nokuti bhandi reini ndinaro ndiri. Ende ndakatisaina contract ndikunorwa ku Singapore mchato kwenye February. Haiti yaka sanction wane WPC. WPC ya inga ita benzi. Kukuti inga sanction na ibari bandi yaka tora. Maka ndofunga mnyaya ya mkukuta wanawani. Mbani wasuna kuna wasuna wakua wakamba.
Asi pane o ere shunga ita kuti shisimu ze uti wenye ayoi.
Ini manju hapo ndo wana ule miwana hapo. Pano answer na nanzi manager kana kukuti. Rangu basa kungu kinyambri ndo bimita wanu shete. Tero zikandirato wa mkuru bandi. Arwa ana kutura chaos manyuchi. Vatora bhandi ini ndongoro vachiro anenge angoiswa kumberi kwangu ndobasa rangu chero chero ndokwandine masters
saka mati muri kutarisira kurwa muna February muri kurwa nani
ndakatosana contracts taracho baba ndingaradza kuverenga nokuti zvakanyokwa nezvimwe vanhu meno ndikada kuti tsanangura ndingafekesa vaka asitarisa Sunday mail yaye Sunday mail zvacho pari papo amekana magona kuverenga imibhozi sezvo ndakatadza imi ndakatosana contract yekuti musi wa 17 February nendiri ku Singapore. Ndatsurana nemunhu ari ikoko ndinomurora kumusha kwake zvekare saka isu semaZimbabwe ndinofanira kusimudzirana kwete kudzikisikana kwete kukufarira kuti munhu anzi bhandi ratorwa asina kurwa ndoda kuti zvitorwe ndarova munhu kwete kutorwa kana kutorwa ndarohwa kwete kutorwa nekuti anzi maruzi maruzi